Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611.
Kuna mwana unoda chikoro unodza kwanisi kuenda kuchikoro hausi mutemo wehurumende. Kana uri mutemo wehurumende ngaubudise principal wacho tibuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti awane masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwozi.
Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo.
Pipeline yepungwe tiri kuda kuti ibenefite vanhu vemamutasa, asi dambudziko ratanga taita nderekuti pakatanga kushandwa pachiitwa project iyi zvakazodzamara zvaakuita sezvematongerwo enyika, zvakaita kuti vanhu vese vanoda mvura vatadze kuparticipeta muprogram.
Vagari vekwamutasa vanoda kuti vakwanisevo kushandisa mvura iri mupombi inopfuura nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kwamutare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvisere 688,696. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 385,275. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi matatu nevasere 39,238. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevatanhatu 36,746. Koba Teachers College inonzi yakavharira panze zana revanodzidzira kuita varayiridzi kuti vasapinda muchikoro kunofunda. Vadzidzi ava vanonzi vave mugore rechitatu rekudzidzira urayiridzi pachikoro ichi, asi vakavharirwa panze nemukuru wechikoro ichi Amai Florence Dube, avo vakaudza bepanhau reChronicle kuti umwe neumwe wevadzidzi ava ane chikwereti chinoita zviuru makumi maviri emadhora $20,000 anofanirwa kubhadharwa kuti mudzidzi abvumidzwe kupinda muchikoro. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira, asi tabata vanodzidzisa paDuFry University kuOhio uye vanoruzivo rwekubatsiravo vamwe vana vechikoro nemari dzechikoro muZimbabwe. Muzvinafundo Elliot Masocha avo vanoti hurumende haina mutemo wakadaro sezvo kubva kare yakarambidza kudzingwa kwevana vechikoro pamusoro pekutadza kubhadhara mari dzechikoro. Muzvinafundo masocha vanoti panofanirwa kuve nenzira iri nani yekugadzirisa nyaya iyi sezvo vana vechikoro ava vari nhaka yenyika vachiti hazvina maturo kudzinga mudzidzi ave padyo nokupedza dzidzo yake.
Ndinozviwa kuti vana vechikoro vari kudzi vari vatsigirwa kudzoka kuti havangakwanisi kutora malecture nokuti havana kunge vabhadhara mari dzinosvika kuma 20,000 uko mapurisa achizenge achizodaidzwa kuti vadzivirire vana ivavo kupinda chikoro. Zvinhu zvakaipa chaizvo nokuti dzidzo inofanira kunge iri kodzero yavanhu munyika ipi neipi zvayo, nokuti vanotodzidza ndivo vaya vatinoti iinvestment yenyika. Vana vane chido chokufunda kuti vagozobudiririsa nyika. Haisi mhaka yavo kushaya mari yokuenda kuchikoro. Hurumende ngaisatumira mapurisa kana iye principal kuti vana musadzidza, nokuti kana vakasadzidza handiwo here vanozoita mbavha dzinozotimira kana kudini, nokuti vanenge vachishaya kuti vodini. Vana vatoratidza kuti vane chido chokufunda, ngavasapotewe nomunhu wese uri kubvira hurumende vaone mari yavanga vabeta, kana kuti ngavarambe vachienda kuchikoro vozoonekwa pavachazondopedza kuti ngavabhadhare vachiita zvishomana zvishoma. Saka haiti tsika yakanaka chaizvo izvozvo zvokuti kumubereki wega wega kuti anze kuti mwana wakona kuenda kuchikoro, nokuti mubereki haana mari hazvitarisirwi kuti zviitwe munyika yakaita seZimbabwe.
Munoona sekuti danho ratorwa iri nomukuru wechikoro uyu ndiwo mutemo wehurumende here? Pane imwe nzira yaigona kudai yakashandiswa here kuti vana ava zvavava pazvo nokupedza vapedze vagozotaurirana kana vana vapedza?
Pane nzira dzakawanda chaizvo chaizvo. Tinotoziva isu kuti kumahigh school kuhurumende yakati hapana mwana unofanira kunge achidzingwa chikoro nokuti haana kukwanisa kunyora, haana kukwanisa kubhadhara fiza. Hapana mwana unofanira kudzingirirwa kunyora zama. Saka mutemo iwoyo wekumasecondary schools unogokona kuzoapplywa sei kumacollege, mutemo unofanira kunge kuvapo, nokuti dzidzo ikodzero. Munhu achidzidza haazvidzidziri iye yega, unodzidzira kuti akazowana basa unenge achizosevenza nekaseedhero wenyika achibhadhara matax. Saka mutemo wehurumende unofanira kungeuripowo kuti aiwa, hakuna mwana unoda chikoro unonzi haakwanisi kuenda kuchikoro. Hausi mutemo wehurumende. Kana uriwo mutemo wehurumende, ngaaubudise principal wacho tibuone mutemo wacho kuti ndoupi iwoyo unoita kuti aone masimba okudaidzira mapurisa kana vechikoro vanoda kufunda. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo. Saka hurumende ngaizviongorore izvozvo kuti vakuru vezvikoro havafaniri kungoita zvavanoda nokuda kune mumwe munhu unoshaya. Paidero vakwanisa kana kupema kumabhizinesimeni kuti aiwa, tina vana vakati, ngavabhadharwewo zvakati. Vaiwana vanhu vanokwanisa kubhadhara, isu taikwanisa kupamwe kukanda tumakwini kusvika yakwana mari yavana ivava.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vokwamutasa kunharaunda yeKerera vanoti vari kufa nenyota makumbo ari mumvura sezvo vasina mari yokubhadhara kuti vakwanise kuwana mvura yokunwa nekushandisa mumadiridziro avo, kunyange paine pombi inodarika nemunharaunda mavo ichiendesa mvura kuguta reMutare. Misha ingangosvika kana kudarika chiuru iri kuda kuwaniswa mukana wekushandisa mvura iri kubva murwizi Pungwe iyi. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 parunhare nhasi kuti havarambidzi kushandiswa kwemvura yavo yePungwe, asi vanotarisira kuti vanoda kushandisa mvura iyi vanofanirawo kuti vabvisewo muripo kukanzuru. Asi pamusangano wakaitwa nevagari vekwaMutasa zvakabuda pachena kuti havakwanisi kubhadhara mari dziri kudiwa nekanzuru. Varuben Yatsanza vanoti havana mari iri kudiwa inosvika madhora makumi matanhatu nemaviri ekuAmerica $62 pamusha wega wega uye havana kwavangaiwana.
Panapa ngezvekuti tikumbire imi MP kana DA kuti tapota titsvakire iyo dhona mauya nepoindi yakanaka kwazvo kuti kune devolution funds dziri ku devolution funds tichiurirewo muproject ini tibatsirikanewo ngekuti handioni paine pari usumuka 62 mumisha munomu huku iri utadza kutengwa mumisha munomu kuzoburitsa mapaiti 7 munhu handi kupita ndoexpecta kuti pamwezi tinoite imi MP na DA garai pasi mutirongere iite government project.
Amai Susan Gwaze, mumwe wevagari vekwaMutasa munharaunda yeTerera, vanoti sekunetsa kuri kuita kuwana mari kuvagari, vaitarisira kuti pamwe mumiriri wenharaunda yavo mudare reparamende, vaTrevor Sarwaka, vaizovabatsira nharaunda yavo nekuvatengera kana kuvawanira vabatsiri panyaya yepombi.
Chefu kuya kwenyu, ndandiri kuchanda kagara pedi. Kuya kwenyu kwemaita ndandotofunga kuti chefu kuya kwamaita. Matoo ya kuotora kuti ndiri kuzwa kuti wanu mri kubvisa mari, wanu msabvise mari ba, regai ndi mmasire nga mafombi. Mbrasika tu wanu, mbete kuya kuoti, iso mati ya ite esu, chefu kani, matoo siya matipari ya moto pachira. Ngezo hati chita za ugara mwere ya mnomu, genye ya mbrai. Saka isanda mbrai, kubasi chitanga panika inini, nga ina katora mgane murumai. Kusanda kutenguko, mzukuro wangu ripoi, every day nda inga ndiri patengu, so anas ripitika. Iso anas inaitika, chika mpa akakuru kio atikinda mfura, akatinda mfura, asuwa nini natuwa kutinesa.
Vasari wakawachitora ni Studio 7, mshure ime musangano wakaita ni wagari. Vanoti panoda kujekiswa kuvanhu kuti mvura yavari kuda inokwanisa kusvika mumisha yavo nenzira ipi uye zvinodiwa kuti izvi zvikwanisike.
Chinangwa chemusangano watadaidzira paTerera muwat 17 Mutasa Central yenge iri nhau yekuti tibatsirane necommunity iyoyo pakuwana kwavo mvura yemuna yemupfungwe pipeline. Sekizia kwenye the pipeline yende the city of Mutare. Hurumende muchenjeri wae yaka establish a base no zizino. Kuti ripalisa kuzobatiri zama communities kuchoka kwanisi kwa wana mvura. Saka pipeline yema yepungwe. Tuliku na kuti I benefite wano yema Mutasa. Asidambu zikora tangata hii tandire kuti. Pakatanga kushandwa pachiitwa project hii. Shakazo zamara zaku itasezo matongeru enjika. Saka ita kuti wanwese wanoda mvura watadze kuparticipate mu program. Chakazo sumuza mepe kuti mianga ya nawe kuti panga pata wanye mari tagunze wanawapadare kuti wajoino program ya mvura. Saka inini seumiriri wenzimbo saka funza wa mchiti njizu wanewe kanzo tinyatu kubata kuti mari izi doa chakino chikina ndichi kuti muma programs wanaitika kumaruzeva pamwe pacho wanawano bili wa mari zishino shaniswa sirisu. Saka tatawe tutinya sekundu kisi sana neo wari kutunga mira program kuti marizi wari kutida ze imari uye shikuti wame wano wanichi dakwa dakwa cheku pinda home project wano pinda sei.
Vasari waka wano tio mari iri kubaku urumende ya kanangana nekupa matunu masimba ino kwanisa kushandiswa hapa chirongwa ichi
shika pa kuwira na kuti meeting ida itiru newe commit wanwese wawuye we mapato ese zeboza tisikutarizo matongiru wenyeka kutasatano wese wawuye wanyoresi kutila kuti ma calculations mapaipe nezu riku dikana ashanisova figures are correct nekuti zaashira gizantase kuti wanu waka wanda marino derera wanu waka itamashoma marino wanda saka ndozo ni zata chingo simbisa program ye kupawa numvura mamutasa ibo derire chingo zata wirana sakara ndezo kuti kuruku yama devolution funds saka ndo imu project ino kufani wawuti yawane rubatiro kupakuma devolution funds panikuti wanwarambi wa chingo pinza mwoko mwome mwazi mati zache ziriku dikana wasi yesa wanga kwa chisa kutikudisa.
Sashigaru ibato rezano PF kumutasa district wa Joseph Ziwewe vanoti vanofarane kubatira pamwe kwa gariwe na raonda mkweza kupeza dambu zikora wakata sana naro iro raveni makorea nechitsa marisa tira gadziriswa mkuru we Zimbabwe National Water Authority Zinwa Save Catchment Area Manager Engineer Titsi Muyambo vanoti bazi ravo richatoda kuita musangano nevagari richibudisa pachena kuti havazi ivo vari kuda kubhadharisa mari sezvo Zinwa isina chekuita nenyaya yekubhadharisa mari iyi. Atina kukwanisa kubata mkuru wekanzuru ye Mutasa District wa George Bandure. Sezo nare mbosha yavo yange isiri kuita. Pombi ye pungwe yaka gadzirwa muna 1996 ne kampani yesikanisika ye Norway. Izo zvaitarisirwa kupedza matambudziko ekushomeka kwemvura muguta remutare iri. Asi izvi harisati zvakwanisika sezvo dzimwe nzvimbo dzemuguta iri dzasidanga mvura. Gemboki Federation nekuma industry enyakamete kuchi kunetsa mvura. Ndakamirira Studio 7 kwaterera Mutasa Central. Ndini Lweda Moyo.
Veruzhinji munyika vanoti vasowiswa zvikuru nekushayika kwemutungamiri wesvondo yeSynagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua, avo vakashayika nemugovera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Svondo yeSynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezvekushaya kwemutungamiri wesvondo iyi Prophet Tomitope Balogan Joshua, avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua. Veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet T.B. Joshua. Amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari. Gari wokuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita aipatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Tarwadziwa zvikuru nekufa kwaita Prophet T.B. Joshua. Mwoyo yedu haina kugadzikana. Takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano ka. Inini muono wangongoro wekuti Prophet T.B. Joshua nemaprofita vamwe aitera mumashure mavo vainzi mawise men vaya havanga vari vechokwadi.
Mutungamiri wesvondo yeTehillan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet T.B. Joshua, ava vati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
vaT.B. Joshua munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe pane imwe nguva yakatsaukana. Vakasvikawo zvakare kuVic Falls pavakanga vashanyira nyika yeZimbabwe nguva yazvakabuda mumapepa nhau nezvivhitivhiti kuti vakanga vashanyira Zimbabwe. Saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo, tochema zvakare nevana vekuNigeria vari muno muZimbabwe nevariko kumusha, uyezve tinochema neAfrica yose kuti tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero, baba wezvinamato
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet T.B. Joshua.
Saka zvinoti zvinotyisa, zvinovhundutsa, asi chinhu chikuru kuru chatinodzidza parufu urworwo ndechekudai. So chokutanga, chimwe chezvinhu T.B. Joshua chanengadai nini kusimbisizana nezvacho chaaizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity. Ndinonzwa kuti aibatsira vanhu vakawanda chaizvo muushumiri hwake. Saka chidzidzo ichocho chokuti ngatiitei zvatinofanira kuita sevanhu, nokuti nguva yedu yokubva panyika pano haina anoziva.
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomumwe azvigadzirire denga dzvene rake. Vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet T.B. Joshua. Zvichakadai, mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya, avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo, vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet T.B. Joshua. Vamwe vativo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet TB Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwokuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet TB Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vatungamirai madzokere nava Last Maengahama avo vachangobudiswa mujeri mavakagara kwemakore masere pamusoro pemhosva yavasina kupara. Nezuro vakaudza vatori venhau kuti havatsigiri MDCT inotungamirwa nava Douglas Mondora. Vachiti vamunzora havana zvido zvevanhu mumwoyo uye vanoita zvavanoda ivo kwete zvinodiwa nevanhu. Vaviri ava vakati vanotsigira MDC Alliance nava Nelson Chamisa. Chronicle rine nyaya inoti musori Ernest Tsekere anonzi akatora mifananidzo yevaimbo vemukuru wekereke yeRoman Catholic muBulawayo Archbishop Pius Ncube vachiita zvepabonde noumwe mudzimai akawanikwa akazvisungirira muhofisi yake muBulawayo nezuro masikati. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanomukoma jongana vanomukoma tanokawande papo vadzidzinyeisetudio 7. Tinotofara chose kuno tiri kuno South Africa, tofara zvisingaiti. Tinongoti kuona Zimbabwe tofanira kukurudzira kurejista kuvhota, tivhotere zvinhu zvinokwanisa kuti mangwana tive vanhu vanorima zvakanaka, kuti tive vanhu vanokwanisa kuti tive tichifara tiri munyika yedu zvako. Muongorore zvakanakanaka pamavhoti apo, muone mumwe ngasimuka avhotere bato anoona kuti bato iri rinokwanisa kuti riende mberi. Pane kuvhotera kana kuti NDCT kana kuti iyo yamadhuku iyo, zvimapati izvozvo zviviri izvozvo zvimapati zvinodzosa nyika kumashure, zvinopa zanopfivu simba rokuita zvainoda munyika yedu. Saka izvozvo hatizvikurudziri. Tinongoti kana uri mwana weZimbabwe chake chaiko unoda kuti nyika yako ichinje, tsvaga imwe pati iri nani pakutsvaga budiriro munyika yedu. Tofanira kubatana pane muZimbabwe tiite chimwe chimwe chete tigone kubudirira muhondo yatinayo, nekuti ZANU-PF yakatobva kure ichizama zvese ichiita zvese ichikonewa, ichitaura zvainoda. Painokonewa inotsvaga kupomera vamwe mhosva pasina mhosva. Kuonewa kwayo ndiko kunoitira kuti itadze kana kuti ishandisa simba zvisizvo.
Makadii ipo paStudio 7, makadii mose vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanunoka, vana Sisimavhi. Tinokupazisai nemufaro makasimba here. Ndoda kungopindurawo mataura ari kuti avanonzi vapersistent kwanyanyawo. Chekutanga ndechekuti Chibagwe chinorimwa muZimbabwe, chinorimwa chero nemunhu asina kana muombe zvayo. Chero nemunhu ari mutauni ane panorima Chibagwe, ane kamunda kanorima Chibagwe. Chibagwe chikarimwa nemunhu wese, munhu wese akava nacho achidatengwa achisina demand. Ngavatarise makore ekumashure angasinganayi mvura, kuti Chibagwe chaidhura, chaidhura nekuti mvura yanga isina kunaya kwangu nenzara munyika. Handika iko zvino zvimvura yakadai munhu saka rima Chibagwe, saka ana chikadzika mutengo chiri kudzika mutengo nekuti hatisisina demand. Chikaita demand izvezvi munhu achichitorwa nevanhu vane mari mari vaiva vachizochitengesa nemutengo unorwadza unodhura. Handitika inyaya yekuti charimwa muZimbabwe chirimo mvura yakanaya, ndosaka chidzika mutengo, kwete kuti chiri kudzika nekuti maprize auction system ari kupiwa mamwe mabusiness mari zviri kubatsiridza kudzika kwemutengo wezvinhu. Ngavatauri kudzika kwemataxis. Handika ngavatauri kudzika kwemainsurance emota. Ngavataure kudzika kwemarenda uzi ezvino zvisusi kuya running business. Handitika tiri kurana business nemabotique mashop marenda uzi edu izvezvi, kutaura kwandiri kuti kuno kumukadoma ari kuita ma 450 US per month izvezvi. So handitika kudzima dzatinogara ma 50 US muwevhari. Handiti mungudza saka zvinhu zvese izvi zvaka zvichidhurira isusu, ndo inonzi cost of living iyoyo iri kutiomera isusu sevagari sevararami. Saka vacho vari kutaura kuti takachirira nherera, nherera dzacho dziri kurerwa ndedzipi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vatereri veStudio 7. Ine ndiri Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheDeconnection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi, tichikuendera mberi tichizeya nyaya yechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Chatarisawo mabasa ari kuitwa nevechidiki akanangana nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekupedza huori munyika. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru. Mwineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris nezuro vakaita rwendo rwavo rwekutanga kunze kwenyika semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mushure mokusimuka ndege ya amai Harris yakadzorwa panandere yendege mushure memaminitsi makumi matatu zvichinzi pane zvimwe zvaifanirwa kugadziriswa pandege yavo. Pavakasvika kuGuatemala, amai Harris vakaita musangano nemutungamiri weGuatemala vaAlejandro Gimatei ndokuzoitavo musangano nevamabhizimisi nevakuru nevatungamiri vevanhu munyika iyi. Vachiti America neGuatemala inyika dzakabatana, amai Harris vakati zvinokosha kuti pakutanga husahwira hutsva uhu vavone zvinhu zvinokosha muhusahwira uhu. Zvondo rapera, amai Harris vakati vachishandisa rwendo urwu kuti vakurudzire vaja Matei kuti vabatsire vanoda rubatsiro mukurwisana nenzara kubudirira munyaya dzezveupfumi zvinove zvimwe zvezvinhu zvinonzi ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vatirimuke vachiedza kuenda kuAmerica. Vachibva muGuatemala, amai Harris vakaenda kuMexico City uko vachasangana nemutungamiri weMexico vaAndrés Manuel López Obrador nasi chipiri. Rwendo rwaamai Harris rwakanangana nekukurudzira vanhu vemunyika dzekuchamhembe kweAmerica pamwe chete nevatungamiri vadzo kuti vanhu vasauya kumiganhu weAmerica vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. VaBiden vakadoma amai Harris kuti vave ivo mukuru muhurumende yavo anoona nenyaya dzokupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane gumi nemumwe 1611. Vadzidzi vepamukoba Teachers College vanopfuura zana vanovharirwa panze pechikoro nekusabhadhara mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.